Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 13 yamavhuvhu 2022. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Uye vakaradza kunyomba mutungamiri wenyika wekuZimbabwe vamunangagwa. Saka izvozvo ndofunga hazvina kunyatsobata hurumende yeZimbabwe zvakanaka. Zvinovawo zvaita kuti iyo hurumende yeZimbabwe inyorere hurumende yeSouth Africa ichiratidza kunyunyuta kwayo pamusoro penyaya iyi.
Hurumende yeZimbabwe inobudisa gwaro rinoshora mashoko akataurwa nemumwe chiremba wekuSouth Africa achishora mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa.
Ikozvino havana matachis dzakawapiwa nemapurisa, asi vakati tikuye mangwana nemadhokumendi eimwe vatange tichifamba nayo. Saka tichaenda mangwana kuPlumtree Police Station.
Amai Tokozani Kupe nemutauriri wavo vakasungwa nezviuro kuPlumtree vachibva kumusangano weCitizens Coalition for Change kuLilima. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Muzinda weZimbabwe muSouth Africa wabudisa gwaro rinoshora mashoko akataurwa nemukuru munyaya dzezveutano muLimpopo, amai Popi Ramatuba, avo vakaonekwa pavhidhiyo vachipopotera murwere wekuZimbabwe muchipatara mavo vachishora mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nekusangadzirisa kuzvipatara munyika zvopa kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviende kunorapwa kuSouth Africa zvichishandisa mitero yehurumende yekuSouth Africa. Nyanzvi mune zvamatongero enyika muzvinafundo Riki Mukonza vanoti izvi zvinoratidza kuti pane kusawirirana pakati pehurumende mbiri idzi, vachiti masvondo maviri apfuura rimwe gurukota reSouth Africa rakataura kuti pane zvinhu zvizhinji zvinofanira kugadziriswa muZimbabwe. Muzinda weZimbabwe muSouth Africa unotiwo waendesa kuhurumende yeSouth Africa mashoko ayo enyunyuto pamusoro penyaya iyi. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wehurumende yeSouth Africa kuti tinzwe divi ravo, asi muzvinafundo Mukonza vanoti nyaya yavabva kure inyaya huru muSouth Africa, naizvozvo vanotarisira kunzwa mashoko anotsoropodza vabva kure zvikuru vekuZimbabwe kusvika sarudzo dzemuSouth Africa dzapera kuitwa.
Mamiriro ezvinhu pakati peZimbabwe neSouth Africa anenge asina kunyatsomira zvakanaka nokuda kwekutaudzana kwakaitika mazuva apfuura, apo pakabuda MEC wezveutano wekudunhu reLimpopo muSouth Africa achitaura kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuwana maservices ezveutano mudunhu rake reLimpopo zvakawandisa, uye zviri kuita kuti zvizvarwa zveSouth Africa zvinogara muLimpopo zvitadze kuwana izvo zvavanofanira kuwana maererano nezveutano. Saka mukutaura kwavakaita vakaratidza kakunyomba izvo zvizvarwa zvekuZimbabwe, uye vakaratidza kunyomba mutungamiri wenyika wekuZimbabwe vamunangagwa. Saka izvozvo ndofunga hazvina kunyatsobata hurumende yeZimbabwe zvakanaka. Zvinovawo zvaita kuti iyo hurumende yeZimbabwe inyorere hurumende yeSouth Africa ichiratidza kunyunyuta kwayo pamusoro penyaya iyi.
Ivo Dr. Ramatuba, vari kushororei chaizvo? Pane zvavakataura here zvisingaonekwi sechokwadi?
Kwete, pane zvavakataura munhu ari kuona neziso risina kwarakarerekera anoona kuti aivo vakataura chokwadi, nekuti zvechokwadiwo mukuu buda kwaita zvizvarwa zveZimbabwe munyika yeZimbabwe vachiuya muSouth Africa vari kuskowana ngati zvimwe zvikamu zvanga zvifana kuwanikwa nevana veSouth Africa. Limpopo kuna Dr. Ramathuba ndo kunonyanya wanda vana veZimbabwe nekuda kwekuti Limpopo inowanikwa kumuganhu weSouth Africa neZimbabwe. Saka zviri nyore kuti vanhu vachingobuda muZimbabwe vobva vapinda vogadzikana vari muLimpopo. Saka zvechokwadi vari kupinda vakati wande uye vachizoskowana kwete zveutano zvega, asi nezvimwe zvimwe zvakaita semvura, zvakaita seugaro zvakawanda zvokwanikwa nevanhu veZimbabwe. Asi chiri kusorwa pamaitiro aDr. Ramathuba matauriro avakaita uye wavakataurira, nekuti uyu wavaiudza munhuwo akatongowanikwawo achitopindawo patsekwende yeutongo husina kumira zvakanaka kuZimbabwe obva azotiza kuya kuSouth Africa. Kandopangoipa nyaya yavo, asi zvavaitaura aiwo hapana anopikisana navo.
Sokuona kwenyu profesa, iyi nyaya ndiyo inganzi yava kukonzera kusadzidzana kwakanaka kwenyika mbiri idzi here, kana kuti South Africa iri kudawo kuchinja mabatiro ainoita Zimbabwe sokuona kwatakaita zvakambotaurwa nerumwe gurukota remuSouth Africa masvondo maviri apfuura?
kuSouth Africa yagara hayo iri kuda kuchinja mabatiro ainoita zvizvarwa zveZimbabwe. Tikatarisa nyaya yekudimburirwa kwezvemapemiti kuzvichinza haacharinyuwiwe inokuratidza kuti South Africa inika kuchinja kaida kuita pamabatiro ainoita zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa. Toda kutarisawo nyaya iyi tichinzwisa kuti South Africa iri kuenda kusarudzo mushure megore kana munguva yakada kudaro. Saka bato riri kutonga reAfrican National Congress rakaona kuti nyaya yezvekunze inenge nyaya iri kukonzera kusafara kwevazhinji vemuSouth Africa.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika vachidzidzisa paTshwane University of Technology muSouth Africa muzvinafundo Ricky Mukonza vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Vaimbova mutungamiri weMDCT amai Tokozani Kupe nemutauriri wavo Vantando Ndlovu vakasungwa nezuro nemapurisa ePlumtree. Vandlovu vakaudza Studio 7 kuti vakasungwa vachibva kumusangano kuLilima uko vaitsvaka rutsigiro rwenhengo yebato ravo reCitizens Coalition for Change. Vandlovu vanoti hapana mhosva yavakapomerwa, vachiti vakaudzwa kuti vadzoke nhasi nemagwaro emotikari yaishandiswa naAmai Kupe. Vanoti zvakare ivo naAmai Kupe havana hanya nekusungwa uku, asi chiri kuvanetsa kukanganiswa basa ravo rekutsvaga rutsigiro rweCitizens Coalition for Change musarudzo dzichaitwa nemusi wemugovera.
What I can confirm ndechekuti tichibva kumaelections campaigns edu kubudiri maward 1 mapurisa ane roadblock Plumtree, saka they then stopped our vehicles and fortunately Dr. Kube to use a detour kuti apinde muPlumtree, but the vehicle ndakange ndichienda nayo the cops then told us that we need to search for registration details of the vehicle that you were using to do mablitz enyu kokulima. Saka ndova vati we need to escort vehicle yenyu to the police station. Ndova vati no ma registration details acho haana kumira mushe. Ndova vambosecha vehicle yaMai Kupe and then unfortunately the vehicle that I was traveling in yaka impounda nemapurisa ekuPlumtree. Saka ndicho chaitika.
Saka iko zvino imini naMai Kupe makadini?
Iko zvino nama charges taka wapiwa ni mapurisa asi wakati tukuye mangwana nema documents imwe viangita tangeti chifamba na ayo sakati chaenda mangwana ku Plumtree Police Station Parizu ino apana ma charges that have been preferred against us but izi zero disturba mchiri kuziba kuti on Saturday tichange tichine ma by elections kubudili masaka kuti ma members opposition aitwe zvakadaro. I think it's making sure kuti we are intimidated, we are afraid and disturbing our campaign because mangwana ni chaiko tichange tine ma training ma polling agents saka this is very disturbing and our campaign is now heavily disturbed.
Saka parizi lo tingangoti muri kunetseka pamusoro pema campaign kupfuura zvamuri kupomerwa izvi.
Yes, tiri kunetseka nenyaya yema campaigns because izvi zviri kudisturba campaign yedu because it's making the playing field not level.
Avo vange vari mutauriri waAmai Thokozani Khuphe vaNthando Ndlovu vari parunhare kuPlumtree neStudio 7. Tina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Sangano rakaumbwa nevechidiki reproject 4263 rinoti nhasi chipiri riri kuparura chimwe chirongwa chitsva chekukurudzira kuti vechidiki vanyorese kuvhota. Mukuru weproject 4263 vaYoungerson Matete vanoti vanhu zvikuru vechidiki havana kunyoresa kuvhota neuwandu hwaitarisirwa. Naizvozvo sangano iri raumba chimwe chirongwa chekukurudzira nekubatsira vechidiki mukunyoresa kuvhota. VaMatete vanoti zvizhinji zvichaziviswa pamusangano nevatori venhau nhasi muHarare vachiti pane nzira itsva dzavanoda kushandisa mukukurudzira vechidiki kuti vanyorese kuvhota uye kuti vavhote musarudzo.
Kwatatiri kuparura nhasi muguta reHarare chirongwa chekuti chivandudze kana kuti kwatinoti kumobhilaiza nekudzidzisa vechidiki maererano nezvekuita kunyoresa kuvhota uye tinenge tichioso tichitaura nenyaya dzemaelectoral reforms nenyaya dzerunyararo munyika. So ndozvinhu zvitatu zvatoda kunge tichibata pachirongwa chechiparura.
Ndinoona kuti mava nenguva muchiita basa rakaita seiri, chamunoda kuita kuzvito chakasiyana nezvimwe zvamanga muchimboita ndechipi?
Nyaya iri kuitika ndeyekuti mukanasa pataita kumashure taiita tichiita tingati in a small way. Saka vatoda kuda kuita zvimwe zvokuti takare takaona kuti vechidiki vakawanda havana kunyosa kuvhota and nenyaya yekuti vamwe vanga vasina situpa also lack of information. Saka takuda kuparura chirongwa chiri chakawandudzwa zvekuti chinenge chichisvika kune kwakawanda kunowanikwa vechidiki vakawanda munyika yeZimbabwe. Want to do it in a big way.
Chamuchashandisa kuti vechidiki vateerere zvamuri kutaura vechipi?
Takaona isu kuti vechidiki vane zvavanofarira zvakaitawo semusic semasports nini. Saka tinenge tichitoshanda nemaartist tichiita maprograms edu nemaartist akawanda kuti vechidiki vaida kunopinda kuti vanze mimanzi vanongopinda nevota registration slip chete vachida kuti vane matimu avo emabhora nini tinenge tichisponsawo mabhora. So tichange tichishanda nevechidiki vari vanangwa mumayunivhesiti machechis and other areas vanangwa vechidiki but tinenge tine maprograms anenge ari avanofarira.
Munofungei nekushanda kwakaitwa mukunyoresa vanhu? Munofara here nezviri kuitwa kuOffice of the Registrar uyezve nebasa rekuitwa neZimbabwe Electoral Commission? Pane zvamunoshora here kana kuti zvamunorumbidza pamashandiro avanoita?
Isu takatanga kutosoropodza maitiro anoita vanhu kwaregista nevayunivhesiti kubva gore rapera. Taiti isusu gora pera vanhu kwaregista vaitifawo kutinge vakaita blitz yavo situpa kuitira kuti panozoyazeka kuti registration blitz yakaita muna February muna April vanhu vangadai vane stupa asi mukaita saizvo takatanga kuya isecanita blitz ichitira blitz yevanhu vanga vasina stupa saka takatakatoropodza tikaona kuti yanga iri nzira yekuti vaiziva kuti vanongoita zvekungotika mabhoxi taita blitz but vaiziva hauto vachitika vana stupa ende mukatarisa mashandiro anoita vanhu veseki yezvino izvi somuenzaniso muguta reHarare munenge mune ofisi wani akavhura inenge nemuchina wani asi guta rine vanhu vagona kusvika miliyoni asavarejista kuvhota ukaenda kuma tinomboenda kuma out of Harare kana bhindura kuti vanenge vakavhura maofisi vachi havasi kushanda zvine mazvo zvekuti varejiste vanhu ende masende avo kurejista vanhu ari kure so izvo zvese izvo zvinotidzimba nekuti state out vechidiki vange vachikwanisa kurejista kuvhota vachizovhota kuna 2023
makamboitavo hurukuru here namahofisi iwayaya ezek kana kuti ekuaregistra pamusoro pezvamunoona sokuti ndizvo zviri kutadzisa vanhu vakawanda kuvhota pane zvamakambotaura navo
takaita nguva yakareba tichinyorera matsamba kune ezek tichivaudza kuti wandudzai kana kuti tsukururai mablitsi enyu but ivakativo pari zvino vachiri kuita delimitation kana kutara mabaundary mazva saka havana staff ende ndozvimwe zvatosangana nazvo kanda kumaofisi avo macentral register koi kusina vanhu vachiti vanhu vedu vakadiploya kuita zvedelimitation saka ndo challenge iripo kuti seki iri also understaffed so takatombozama kunyorawo kuparliamendi nekuministry of finance kuti vakwanise kuvawandudza kubudget resekuti vakwanise kuemploya vamwe vanhu vanokwanisa kuvazopasira kuti staff yavenge yakawanda because vari understaffed as it is now.
Vamatete, sangano renyu rinofungei, rinoona sei mamiriro akaita zvinhu maererano nezvesarudzo uye kutsvaga rutsigiro musarudzo?
Muri kuona zvino izvi zviri kuti maviolations kune nyaya dzakawanda dzeviolence kana dzemhirizhonga dziri kuitika ende tiri kuona sekuti takananga masarudzo dzinouya dzegore rinouya mhirizhonga ichazenge yakatowandisa kutopfuura yakatika yatakaona mugore ra2008 saka isu tiri kutoti tikuona sekuti maelections aanga achiita supervision yeunited nations kana au because as it is now mapolitical parties are failing kuti vange vachinzwisisana and kuti tifunge tikwanisa kupreventa mhirizhonga izvi panoda an external mediator ndokunge tinge tine maelections ane runyararo zvazviri zvine zvatikwanisa kunge tichizoita maelections ane runyararo mugore rinotevera.
Avo vange vari mukuru weproject 4263 vayangason Matete vari parunhare kuHarare nestudio 7. Project 4263 ichaita musangano nevatori venhau nhasi na11 o'clock mangwanani ano pamedia center muHarare. Komishini inoona nezvesarudzo muAngola yakazivisa kuti bato rePopular Movement for the Liberation of Angola kana kuti MPLA ndiro rakakunda musarudzo dzemutungamiri wenyika izvo zvinopa mutungamiri wenyika vaJoao Lourenço temu yechipiri semutungamiri weAngola. Komishini iyi inoti MPLA yakakunda nemavhoti anoita zvikamu makumi mashanu nechimwe nemuraudzo kubva muzana kana kuti 51.17%, ukuwo bato rinopikisa reNational Union for the Total Independence of Angola kana kuti UNITA richinzi rakawana mavhoti ari pasi pezvikamu makumi mana nezvina kana kuti 43.95%. UNITA inoramba zvakabuda musarudzo iyi. Mutungamiri weUNITA vaAlberto Costa Jr. vanoti manamba akabudiswa nekomishini inoona nezvesarudzo haaenderani neakaverengwa nebato ravo. Vanoongorora zvematongero enyika vanoti vanotya kuti pangaita kuratidzira kukuru kunogona kutanga mhirizhonga. Tabata nyanzvi mune zvematongero enyika muzvinafundo Elliot Masocha tikatanga nekuvabvunza kuti sei nyika zhinji muAfrica dzichitadza kuita sarudzo dzisina mutauro.
Ndinoona sokuti ndiwo avangova maitiro maopposition muAfrica umo kuti tinetiwo kuti maelection aitwa vanenge vachikakavadzana vanenge vachirovana vanenge vachivhundusirana vazoruza ndo ruzhinji rwacho vanenge voti takabirwa ndo nyaya imwe imwe iri kuitika kuAngola neiri kuitika kuzika woku Kenya woku kuti varugwe ndisana kumakotsi asi ndimo kutanga Zimbabwe tinoziva vakasutana kwavakasutana kumakotsi wokupedzisira Zambia ndo maitiro mamwe wawo kuti ufunge kuti chii chatinenge chatipinda kuita nharo kusvika ikoko zvinhu zvakawanda wanda zvinokonzera kuti kuitwe nharo vamwe vakanyanya kuongorora chaizvo mukati mazvo vakaona kuti ava vanoita nharo ava vanenge vasiri voga vanenge vaende vamwe vanenge vakavapa mari vari kusuruka varenge vaiti ini tikai madziro imi sokushandiswa kumwe kwatinowanza taitwa kuAfrica kune hondo dzimwe dzakawanda wanda dzinoitika muAfrica imomomo tichitengeserwa zvombo pamwe taakuchinja nazvombo izvozvo nemaminerals zvicherwa torwisana munyika medu isu saka rumwe rune rwuri ruoko rwenyika dzokunze dzimwe dzine dzichitipa mari kuita maelection iwayaya dzinee dzichiziva kuti kana zvinhu zvikanaka munyika umu hatizowani zvatinowana kana mukarwisanwa pamwe futi dzedu ndo dzinenge dzichirwisa imomo kana mukarwisanwa isu tinee taakuzondoenda tondotengeserwa zvicherwa zvinee zvirimo kana zvinee zviri maoiri anenge arimo kana kuti madiamonds anenge arimo pane pachiitwa mvonga bvonga idzodzo ndo zvimwe zvinogona kunge zvine zvichiitika asi zvimwe kunongova kupusa kwedu.
Angola yakaita hondo kwenguva yakareba zvikuru pakati pavo. Munoona sekuti zvichapera zvakanaka here izvi kana kuti kunongova kungotaura kwemunhu wakundwa wamusarudzo?
Ndinoona sekuti kuchapera zvakanaka nokuda kwokushandisa makotsi kuenda kumakoti kunogadzirisana. Nguva yehondo dzakaitika makore akaitika iwayo dzakapera nyika yeAngola nenyika yeAfrica yose napasi rose hapana wakagadzirira hondo dzinoputsa sezvatiri kuona zviri kuitika kuukraine nerussia uko saka handifungi kuti chazosvika padanho iroro kuti vanhu vacharwisana kwamaelection iwayo kana kuchingonzi iko ngakuverengwe zvemavhoti pamwe ndo pangazoti United Nations inotuma mubatanidzwa wenyika dzinenge dziri around Angola iyoyo kana iri SADC kana iri ipi ndo vanotumwa ivavo kuenda ikoko kunogadzirisana imi variko kwete kuti United Nations vanoenda ikoko aiwa saka ndinoona sekuti rubatsiro huriko hunouya hwokuti hatizombotosviki pakuti vacharwisana kurwisana maelection iwavo vanoziva zvinoita hondo savanhu vakarwa hondo mbiri kwamakore akawanda kubva vachiona independence kusvika vazogadzirisana vanoziva kushata kwehondo saka handioni kuti zvinosvika ikoko.
Avo vange vari muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Murisi paStudio 7, murisi vashamarari paStudio 7 apo nevateereri vese murisi paStudio 7. Ndiito mukoma King Shadi ndiri paZimbabwe apo pachipinge pachichichi apo suti ride zvedu ndoda kungotaura zvangu mazima shoma shoma panhau yemaZimbabwean citizens avo hatizi kufunga vakomana vana veZimbabwe tiri kurovana tichikuwadzana chiita sei sei vana vaZimbabwe vasingafungi so vada kuzomuka rini kuramba chingosapota pati inotipenzara every day vana vedu izvezvi zvari kurara nenzara asi tinopuwa zvimari zvekuenda kuorova vanhu sei tichiita zvinhu zvakapusa zvakadaro so totikumbira dai maZimbabwe zitamuka ZANUPF harichatoidi kana tichiti harichatoidi zvavari kuita zvekutuma nhundoro wavanhu achiita seizvo hazvina zvinobetsera izvezvizvi mukomana ari kutopapinda panyanga mukomana ari kupinda tirikuti nesu chamisa muofisi 2023 zvavo zvekuti hakuna nyika ino haitongwi nenhangirikini chichi ndezvekupenga tenge tiriko.
Aiwa, ini ndinongoda zvangu kutaura kune Triple C inotungamirwa naWachamisa kuna WaChamisa kuti aiwa zvewakomana kubva 2000 kusvika 2022 tingori vanhu vekubirirwa here muchingochema nekubirirwa ko hamusi kuona seiko mamunenge muchibirirwa macho imuka mumapolling station umu mapolling agenda munosarudza yatsarudzai vanhu chaiwo chaiwo vanhu vamunoziva kuti vane musangano pamoyo kwete kusarudza vanhu kuti vanogona kunotengwa nezanu PF wotengesa wotengesa kuona mari giro dai patoiswa kana mutemo chaiwo wekunzi mapatowe nevanhu vakatomira padze pemapolling station maagent anenge achitoverenga aiwa papolling station yepakati tapaona isu taverenga vanhu kwapinda vanhu vapindapo wanga vari 400 then pochionekwa pavanhu 400 ivavo vapindapo kuti vativhotera CCC wangani wavhotera zanu PF wangani nekuti zvakangofanana badzi kuti vakuita vanhu vanogona kungoisa rigging yavo ongochinja manumbers ongoona papolling station paakubuda vanhu vanosvika kuma 1000 kupa paine vanhu 400 nevanhu vaenda papolling station ngavaverenge zvakasimba pazuva iroro vachionekwa kudzi vangani aiwa mapolling station mungamugadziriswe mapolling station mu 2023 vhoti yedu hatisoda kuti ibiwe nekuti chokwadi kuti tiri kuzviona kuti muzimbabwe nekuma kwakaita zvinhu hakuna munhu achamboda zanu PF kunze kwekuti iri kubirira
vazuvai kwazuvai pastudio 7 vashamarari vose ndinokwazisai nemufaro ini zvangu generari Ronald Timnets ndiri paPretoria apa ndinoonavo zvangu kubvunza kuti saka tafadzwa mugwadi anoreva here kuti vanhu veCCC vakavona mumwe munhu akapfeka regaria reCCC vanomurova just kuti vape zanu PF mhosva vachikuvadzana. Is that make sense? Ari kufunga chii chaizvo tafadzwa mugwadi? Zvimwe zvinhu zvinenge zvichingori pachena zvaanongoona kuti izvi zvinhu zviri pachena izvi. Vanhu vari kukuvara, munhu ari kupisiwa gumbo riri kuita sekuti munhu mukuru, munhu ane mhuri, vanenge vachipisa kuita sekuti vari kupisa bepa kana kuti. But why tafadzwa mugwadi? Why asingambovoniwo so asingambounderstandiwo so vachingoti yei isu vezanu PF hatidi musindo, isu vezanu PF hatidi musindo. Saka izvi zvose izvi zvii zviri kuitika paground izvi? Tiri kuenda kupi? Nyika iri kuenda kupi?
Takatarisa zvabuda pasarudzo yegokwe kaboyoni izvo. Of course hazvifadzi, asi there should be a strategy. Strategy yedu tinofanira kutochinja macitizens. Nokuti izvo there is a lot of intimidation dziri kuitwa kumamisha ikoko. Dzimunguva tinokwanisa kutuka tichiti vanhu vakavhotera zanu misoro yavo haiiti zvakanaka. Asi what are we doing to protect that vote? Ko what more kana vachiiti izvo president wedu wauya kuva nomudzingirira nezvimotikari zviyai vachiita zvavari kuita, what more? Chembere yazosara yavhotera CCC yazosara iri yoga, pasina unoiona, pasina media, kana vemedia chaivo vachirohwa. So we should defend our vote, we should re-strategize.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu gumi nevasere vakafa, vamwe makumi matatu nevasere vakakuvadzwa zvakaipisisa nemusi wemuvhuro mushure memapurisa muMadagascar atanga kupfura mhomho yevanhu yakanga yashatirwa mushure mekubvutwa kwemwana wechisope. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Hurumende yeZimbabwe inobudisa gwaro rinoshora mashoko akataurwa neumwe chiremba wekusouth africa achishora mutungamiri wenyika vaemarson Mnangagwa. Amai Tokozani Kupie nomutauriri wavo vakasungwa nezuro kuplumtree vachibva kumusangano wecitizens coalition for change kuulilima. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muwashington dc, ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai muna Chris Gande munhau dzeeast in the Belle.